kuno kumasiku I think gadziriro yaitwa isutire kufara semacandidate. Tingangwana edu one or two problems, but otherwise hakuna chinhu chiri perfect.
Ko panyaya yegwaro revavhoti apa magutsikana naro here?
Chirikinetika ndechekuti gwaro ravhoti riri kunetsa pangangwane maproblems aya kuti ma vamwe varipo vamwe vasingazikamwa kaziviswa but mukatarisa vanhu vachona vanenge vachingova otherwise the top two or three maleaders achona but isu weare talking of one or two saka kana wakaita groundwork yako chaizvo chaizvo handioni kuti zvinganyanya kukupa maproblems
mumwe mumatunhu muama wangu achichema chema kuti panyanya kushandiswa nyaya yemari zviri kufamba sei kumasvingo
masvingo hatisati tamboona panyaya yekushandiswa mari because nesemacandidates hatichisangana zvakanakanaka tongoita zvinodikanwa ipapapo zvinenge zviitika ka ndezvekuti for example mukasangana nevabereki vanenge vagara almost 5 hours vakakumirira ukati okay ukangwatengera mazoa is that not fort buying
tiri kunzwawo kuti mamboita musangano nhasi navagoche wafamba sei
no ina handina kuatenda kwaatenda agent wangu
asi mune chivimbo chekuti muchakunda mangwana
kana tikazhiwawo handiti ka zvinenge zvichireva kuti shuwa tinenge tisina enough support but I know kuti isu basa takaita